Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye nhau dzedu dzanhasi china kukadzi 2020. Hurumende inokoka vanoda maresinesi ekutefenyura mumatunhu nemuzvikoro zvepamusoro-soro kuti vauye kuzonyoresa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa voita musangano nenhengo dzemapato madiki dziri mugungano rePollard. Vamwe varairidzi nevabereki vanochengetedzwa nemapurisa kwamutoko mushure mekuratidzira vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro. Muchirongwa chedu cheLife Talk Women's Roundtable tichange tiri kutarisa mararamiro ari kuita madzimai munyika panguva iyo zvinhu zviri kuramba zvichioma panyaya dzezveupfumi. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.